vana chiremba vaudza vatori venhau kuti zvinovasuyisa zvakanyanya kuti nhasi vasvitsa mazuva 12 vasiri kuenda kubasa uye hurumende isiri kumboedza kugadzirisa zvichemo zvavo. Mutungamiriri wezimbabwe hospital doctors association Dr Elias Muzoremba vati vanoshungurudzika zvikuru vachishanda muzvipatara zvisina zvikwanisiro zvakakwana. Vatiwo muzvipatara zvehurumende hamuna mishonga, izvo zvinoita kuti kunyange vakaona varwere havana zvavanokwanisa kuvabetsera nazvo.
Situation iri muzvipatara medu haina kumira zvakanaka. Muzvipatara medu hamuna mishonga, hamuna zvinhu zvekushandisa, varwere vedu havana mari, handi munhu. Saka zvinoita nezvekudaiwo, kana munachinge achirwara muchipatara imi mukauya nhasi muine zvekutambudzai, imi sachiremba ndinogona kukubatsirai, ndirevuwe wandakadzidza kuchikoro sachiremba. Asi kana pasina zvinhu zvaizvo kuti ndishandise kuti ndikubetserei, zvarangu pandota hapana kukubatsirai. Pandaita ndikaenda kubvunza kuti munoda mushonga wakadai, amai, asi hatina mushonga wacho. Ndokunyorerai kuti chiendai munotsvaga mushonga, moenda mushonga wacho kunze, hakuna, uri kudhura, muri kubvisisei mari yekuamerica kuti muutenge. Saka panopera zuva chatinenge taita chaicho hapana, ende zvinorwadza kushanda munzvimbo yakadaro.
Vamuzoremba vatiwo vana chiremba vazhinji havasi pamabasa, kunyange hazvo gurukota rezveutano vaObadiah Moyo nezuro vakaudza makurukota ehurumende kuti vana chiremba vashoma ndoo vari kuramwa mabasa.
Handigoni kukupai manhamba ekuti vakawanda sondo zvakadai nevasiri pabasa, asi vakawanda vazvo havasi kuenda chezvino muzvikwanisa zviri zvihombe.
Munyori musangano weZimbabwe Hospital Doctors Association vamutavisane leDebe vati zvinosuwisa kuti matambudziko avari kuchema nawo vanogara kutaura nezvawo gore negore, asi hurumende haisi kuagadzirisa. VaDebe vati vana chiremba vekumatunhu vabatanawo nana chiremba vanga vari pakuramwa mabasa.
Pati nhasi munongoona kuti izuva rechito ende hapana zvaitika. Vana chiremba vese kumadistrict nekuprovincial vatojoinawo idasa rengine yacho iyi, because hakuna zviri kuitika, hakuna mishonga. Vana chiremba vari kutambudzika kusvika kumabasa kwacho, shuwe riri kunetsa, vari kurawa nenzvara, sadari yacho iri kupiwa haisi kukwana. Saka ndizvo zvinhu zvatoda kutaura neava vane simba kuti vabetsere kuti vanhu vawane rubatsiro rwakakwana muchipatara.
VaBebe vatiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwezvekushandisa muzvipatara pamwe nekuona kuti vana chiremba vararamawo upenyu hwakanaka.
Muzvipatara hakuna mushonga. Vana chiremba vari kutaurawo kuti titarisirewo kuti kana tichibetsera vanhu vari kurwara tivabetsere tisina nzara, tichifunga zvakanaka, tine nzvimbo dzokurara.
Vana chirembawo vari kuti mari dzemihoro dzavari kuwana hadzikwani uye vanoda kuti hurumende ivabhadharewo nemari yekuamerica. Gurukota rezveutano vaObadiah Moyo vakaudza vatori venhau nezuro mushure medare remakurukota ehurumende kuti havasi kuzobhadhara vana chiremba nemari yekunze. VaMoyo vakatiwo vakaita hurukuro nana chiremba uye vakati vazhinji vari kumabasa, izvo zvarambwa nana chiremba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.